Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi kuri musi wechitatu ndira 22/2025 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makereke okurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasateerere kurudziro yevanhu vari kuti vanofanira kutonga kusvika 2030. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga voshora nyaya yeuori pakuvigwa kwemagamba matatu kuHeroes Acre. Vamwe vakaremara vopiwa mukana wekunoita zvidzidzo zvepamusoro kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Batanidzwa wemakereke weZimbabwe Heads of Christian Denominations ZHOCD uri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasateerere kurudziro yevanhu vari kuti vanofanira kutonga kusvika 2030, izvi zvinotyora bumbiro remitemo. VaMnangagwa pachavo vanomboti munhu anoremekedza bumbiro remitemo nekudaro vachasiya basa muna 2028. Asi vamwe mubato ravo reZANU-PF vari kuti vanofanira kuramba vachitungamira. Makereke ari pasi pemubatanidzwa weZHOCD anoti Zimbabwe Council of Churches ZCC, Zimbabwe Catholic Bishops Conference ZCBC, Evangelical Fellowship of Zimbabwe EFZ neUnion for Development of Apostolic Churches in Zimbabwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa nezvenyaya iyi, asi vaudza nepfenyuro yeZBC kuti vaMnangagwa handivo vari kuti vari kuda kuramba vari panyanga, asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvine kodzerewo yekutaura zvazvinofunga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, mufundisi Wilfred Dimingu, kuti tinzwe zvizhinji.
Apana chitsva chiri mugwaro iri chatisina kumbotaura sekereke kubva pakatanga nhau yekuwedzerwa kwemakore kuva pachigaro kwemutungamiriri wenyika. Mutungamiriri wenyika His Excellency vaMnangagwa vakabuda vachitiwo vanotedzera bumbiro remutemo and ivo igweta rinotedzera mutemo. Saka vazotyora mutemo zvinoita kuti vazogara pachigaro kupfurikidza zvavanosungirwa kuti vaite nemutemo. Sekereke takavakorokotedza nekutora danho rakadaro, nekuti isu sekereke ndozvatinotarisira kuti zvinge zvichiitwa nevatungamiriri vanenge vakasarudzwa navanhu kuti vatitungamirire.
Sekereke, imi munomira papi mune zvematongerwo enyika izvi?
Isu sekereke hatigoni uye hatiiti zvematongerwo enyika nekuti tiri kereke. Tikapinda mune zvematongerwo enyika tinenge tadzikisira musenzeketo wedu watakapiwa wekuva the prophetic voice of the nation. So isu sekereke hatina watinozvidza, isu sekereke hatina watinopikisa. Asi sekereke tine zvatinomiririra.
Zvakaita sezvipi mufundisi? Mukapatsana ngura ipapo tine tida kunzwa kurudziro yenyu imi.
Ngatichengetedzei bumbiro remutemo wedu sezvariri. Tibatsirane kuti kana paine vasarudzwa kuti vatungamiriri venyika vasashandisa mutemo kuamenda kuti ubve pane zvakawiriranwa wanangana nepakufadza vari pazvigaro kana kuti vamwe vane maagenda avo avanoda.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, mufundisi Wilfred Dimingu, vari parunare kuHarare nestudio 7.
The Voice of America.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vatungamira muurongwa hwekuradzikwa kwemagamba matatu anoti Major General Retired Solomon Siziva, vachenhamo Chen Chakeja Chimutengwende naAmbassador John Shumba Mvundura kumarinda eNational Heroes Acre muHarare mangwanani anhasi. Vachitaura pakuradzikwa kwevatatu ava, vachiwenga vashora zvikuru nyaya yeuori vachiti iri kudzosera nyika kumashure. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoshanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vachinamo kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotorwa kushamisika kuti ivo zvino vakona kuti uori uripo and ndihwo huri kukonzeresa kuti nyika isafambe zvakanaka. Tinotenda kana vaakuzviona, asi chatinenge tichingokumbira ndechekuti takusvida kuchiona action ichatorwa nehurumende yacho kugadzisa nyaya yeuori. Nokuti zvanga zvichiitika ndezvekuti tiri kuona kuti uori hausi kuitwa nevanhu vari pasi voga, asi tingangoti magrand acts of corruption, zvekuti tizonzibilion inenge yanyangadika pane mari yakati huru inenge yaitwa naivavo vakuru vacho vava kuona. Saka tenge tichizwa kufara kana vaakuti vakuzoona kuti ndo zviri kukonzeresa kuti nyika isafambe zvakanaka. Saka tei tada kuona manje kuti vachazvigadzisa sei.
Asika hurumende inogara ichiti iri kuedza kurwisa uori, ndo saka kayakaumba Zimbabwe Anti-Corruption Commission uyewo vamwe vanorwisa uori vari muhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo.
Takazvitarisa tinoona sekuti maboka ari kutaugwa nezvavo aya yes ariko, asi simba chairo chairo rinogadzirisa uori ndinoona sekuti panenge pasina. Vanenge vakutotarisawo kuti vanana pfunha vepasi pasi ava ndovavanenge vakungotageta, asi tiri kuti ivo vakuru vacho vanonyatsokonzeresa uori, vari kuita uori nokonzeresa kuti nyika idengedeke, havabatwi nana zaki vacho. Tikungovaona nokutaurwa kuti ningapara zvemhosva yakati, asi hapana zvinenge zvichiitwa. So ndikutoona hangu sekuti kuvapo kwavo hakuna impact yatiri kunyatsokuona inobatika kuti vari kunyatsokuhwisa uori nemwoyo wese. Asi corruption inongogara iripo, ukafamba kwese kwese kwaunoenda, biti uri mukombi chaiyo unongonzwa, unotoona mapurisa achitotora mari yokomhomwe, asi iwo vezaki vacho varipo.
Zviri kutaurwawo nehurumende ndezvekuti chiri kukonzera kuti upfumi hugwadame kunyanya inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica nedzimwe nyika, kunyange nyika idzi dzichiti dzakatemera vashoma vanotonga nedemo.
Vanhu vari kungowanawo pekuda kuhwanda napo. Masanctions hapana effect yatoti iri more negative, kana iripo zvayo, asi tiri kuti uori ndohuri kunyanyisa kukonzeresa.
Vanoshanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObert Chinamo vange vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Zimbabwe iri kumusangano wepagore weWorld Economic Forum uyo wakatanga nemuvuro kuDavos kuSwitzerland, hurumende ichiti vari kushandisa mukana uyu kukwezva vanozodyara mari munyika. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pazororo. VaNcube vanoti vanoona sekuti zvicherwa zviri munyika zvichakwezva makambani makuru ekunze. Vamwe vatungamiri venyika dzemudunhu reSADC vari kuDavos ndiva Cyril Ramaphosa veSouth Africa navaFelix Tshisekedi vekuDRC. Vachangobva kugadzwa kuve mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutaura musi weChina padandemutande vari kuWhite House. Musangano weWorld Economic Forum unosanganisa vatungamiri venyika nevakuru vemasangano nemakambani pasi rese kuzeya nezveupfumi, kusagadzikana kwematunhu uye nzira dzekuvandudza upenyu hwevanhu munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe ari kupinda mumisangano iyi vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvare Chenai Moyo Mutamba Sere.
Musangana uyu chekutanga hausi wekuti ndipo paungatanga kutaura zvekukwezva vanozodyara mari munyika. Vanodyara mari munyika vanenge vatova neinterest kudhara. Musati masvika vanenge vachitova netarisiro yekuti vari kuuya kuZimbabwe, musati matombouya kuWorld Economic Forum. Pare zvino takatarisana neZimbabwe, tinenge tichiona kuti Zimbabwe haisati yava nezviri kutarisirwa. Kunyanya-nyanya iko zvino vari kutarisa nyaya yetechnology. Tinenge tichitarisirwa kuti senyika tiri papi panyaya dzetechnology, nekuti ndiko kufambisa kuri kuita upfumi mazivano pasi rese. Zvinenge zvichitoda kuti muZimbabwe vanhu vari kuita here innovation yavo inenge yakanangana netechnology.
Hurumende iri kuti wani nechivimbo chikuru munyaya dzezvezvicherwa kuwana pundutso nevanosima mari apa.
Takatarisa kumining sector kwedu, tinenge tichiona kuti ava vari kuita zvemining vari kuunza, vari kutsvaga gold kana ingava lithium, hazvisi kushandisirwa neinnovation. Hapana technology yatiri kushandisa kuti tinge tichigadzira diamond iyoyo kana lithium kuti iite zvimwe zviga dzirwa. Ndizvo zvinenge zvichitarisirwa neavo vanenge vachida kuunza upfumi munyika kuti isu senyika tiri papi.
Dingindira ratanzwa iro regore rino rinotidzidzisawo kuti kudini senyika.
Izvi zviri kudaidzira kuti kana tichikwanisa kushandisa zvakaita setechnology, zvinokwanisa kutipa ruzivo rwakawanda mairana nezvevanhu vari muZimbabwe, zvakare zvinhu zvavanoda kutenga, zvinhu zvavanoda kushandisa, zvakare kutarisira neupfumi hwenyika weZimbabwe. Kana tichinge tava netechnology inenge ichitiudza kwete chete zvatinazvo nhasi, asi ichitarisira kuti nemakore anotevera zvinenge zvakamira sei, asi isusu muZimbabwe hatina izvozvo. So zvinozoita kuti apo pavanenge vachitaura kuti collaboration, hatigoni kuzoshanda kana kubatanidza upfumi hwedu nevamwe, nekuti isusu wacho hatinatsonzwisisi kuti upfumi hwedu senyika hwakamira sei.
Pane cheuviri here chinozodzokerwa nacho kumusha kuseri kwemisangano iyi?
Nyika yedu yava nemakore akawanda chaizvo ichiuya kuDavos nemamwe maconference, asi takatarisa upfumi hwenyika tinoona kuti hapana chinobuda, hapana chinoonekera. Avo vanenge vauya hongu vanoenda ikoko kuDavos, asi vanongodzoka vasina chavakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvare Chenai Moyo Mutamba Sere, vange vari parunare kuWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, neStudio 7. Yechinoi chiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vadzidzi makumi maviri nevashanu 25 vakaremara vakatanga zvidzidzo zvakasiyana-siyana munyaya dzemabhizimisi pachikoro chepamusoro cheEuropean Business University of Luxembourg mushure mekunge mumiririri wevakaremara musangano reAfrica Union, AU, vanyasha nhau vawana mabhezari kusangano rinoshanda rakazvimirira reLimited Solutions Global LSG ekuti vadzidze pachena. Godwin Mangundla anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanoti vakatora danho iri kuti vawanise vakaremara mukana wokuenderera mberi nedzidzo sezvo vasingawanzowane mikana yakadai.
Vakaremara vasasarire kumashure munyaya dzedzidzo, munyaya dzefundo. Tinoda kuti tinge tinewo machiremba, madoctors, vana muzvinafundo vari vanhu vane madisabilities, vanhu vakaremara. Saka takaita partnership neyatinoti Limitless Solutions Global neofisi yangu saambasada. Tine zvikongo zvakawanda zvatiri kuita neLimitless Solutions Global. Asi pazvikongo izvozvo tikazosvika zvekare pakuti veLimitless Solutions Global vatipe mukana wekutiwane 25 mascholarships.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinano chepamusorosoro chePhD. Denis Nokutenda Maphosa ane makore 10 nemapfumbamwe 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wokuendera mberi nedzidzo.
Because hazvizonyore kuti unoshaya mari yekuti uende kuchikoro. Then no scholarship unokwanisa kuprovider zvese kuti kwazi uende kuchikoro, especially disability yangu bozo nakaunda anokwachindiseka and all sorts of stuff andika. Vano zvinozvo kuti munhu asinganzooni anobatsire mucommunity. Saka manje apo kapa, it's my time to shine.
Anoti
ichocho ndochanchiri engeri dream yangu. To become a role model kuna wache ane disability akaita seyangu. And kuti aiwa, kana mumwe munhu achiutarisa pasi kana kuti anokudzikisira ndika unokwanisa kuprove wrong. I change in community chete ndo chanongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimo Manika ane makore 26 ari kuita masters in project and operations management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye uchimuvhurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukana wekunge uchienda kuma higher and tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisawo kupinda pamaorganizations iwayo. Because handingangotori munhu ka watore mara tototi tichipinda basi. Takudecreasewo futi productivity yeorganization iyo zvakulidwa futi tuchi the poor downgrade yeeconomy yedu.
Mukuru wesangano reLSG Dr. Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 seats idzi ishoma chose, saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzizowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikadero zvinogona kuita kuti tiri chetumo.
Dr. Daniel Vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro 60 pasi rese uye izvi zvichapamukana kuvana veZimbabwe wekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 15 kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogununa kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvevakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwisa moto nevagari vekuCalifornia vari kugara vakabatira hura mumaoko vachityira kuti moto uri kupisa dzimba dzavo ucharamba uchipararira zvakanyanya nekuda kwemhepo ichavhuvhuta muLos Angeles mangwana nemusi wechina. Asi mvura iri kutarisirwa kunaya nemusi wemugovera zviri kutarisirwawo kuti zvichabatsira pakudzima moto. Vanhu 21 vafa nekuda kwemoto uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaLouis Ngara. Vangara vanoshanda samukoti kuBritain uye vachiitawo zvemimhanzi vachishanda pamwe chete nemudzimai wavo amaita Ungara munguva dzavanenge vasiri kubasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Mukoma Jonga Kandemiri makadi zvenyu muri sei sei kwa muri ikoko ndinotenda kutaura nemi makadi zvenyu vatereri
mungatudza kuti mukoma Louis Ngara vanoitei uye vakadzidzira basa ripi
I'm a mental health nurse uye I am a trained primary school teacher ndaingo teacher kubvira kuZimbabwe kusvika kuno ku UK and have also taught in further education colleges
tinonzwa kuti muri mune zvemhanzi zvakamirawo sei ikoko
Azvemimhanzi chinhu chandinoita as part time asi chinhu chatogadzira zita racho rekuti Louis Ngara zvakadaro ndinoita comedy as well endri mukoti
mumabasa ose amuri kuita aya mune vana veZimbabwe vamuri kubatsirawo here kana kungava kunharaundawo kwamunobva kumusha
although mazuva ano ndamboti mirei semunhu ari self funding ndaishandisa salary yangu ndakamboti batsirei vaimbi ndichivabhadharira studio fees nekuvabatsira kugadzirisa mavideos Takanyanya kushanda nemaproducers anoti producer Makumbe na producer Masanga pakubatsira kwandakanga nichiita. Also ndakatomboita ka revolving fund kandaipa vaimbi vakitanga tuma small businesses. Takabatsirawo zvekare vanhu vakawanda nemari vanhu vari mucommunity in general. Vamwe vanhu ndakatovabhadharira maschool fees vamwe vakatosvika kuinvesty level nekuti vanhu vakazoramba vakuwandisa ndakazove overwhelmed so ndokuzombomira kwandakaita asi I hope I will recoup
tinonzwa vamwe vachiti kusina mai yakuendwi muri kukwanisa sei kunge muchirarama muri kwakare ku UK
ndezve chokwadi kusina mai yakuendwi koti gadi watia mari vamurutsa hacha chakusvipa Takutongo tamba iri kurira iyoyo ndezve kutongo shinga semurume todiko kumajonga
tichidzokera kunyaya dzemhanzi muna 2024 zvi zvikuru zvamungati makaita mugore iri
2024 was not a good year for us takanyosera tidi kunyepa we want to be apologetic kuva tereri vedu mugore rino tine moto tiri kupisa kunge mabura music ichanaya kunge mvura yemubvumbi uye we are planning bigger collaborations never imbive kune dzimwe nyika munoziva tichiita ma collaborations akawanda before ndavana Matthias Mhere vana Trimo Bande vanhu vakasiyana siyana vamunongoziva vaimbi vakuru vakuru takaimba nevazhinji kuZimbabwe but now toda kucollaborate now tichipinda mune dzimwe nyika gadzirirai tarisirai zvakawanda
kune vamwe vanogona kuti aiwa ndoda kumbogara pasi nitaure na mukoma Louis Ngara makasununga here kuti vange vachikubatai
Louis Ngara, Louis Ngara, Louis Ngara, Louis Ngara, Louis Ngara, Louis Ngara. Takasununguka chose kune vanenge vachida kundibata pa phone whether nema text or what phone number dzangu dzinoti +44 78 599 011 08 ndinodzokorora +44 78 599 011 08 ndine ma WhatsApp groups as well pa YouTube music yangu inowanikwa under Louis and Taungara Ndine makomedies hangu andinoita akawanda wanda munawana pane yakanzi Bhinga Ndada Media ku FB ndinoshandisa Luwelue Luwelue. Please friends like the page. Music yangu inowanika pa SoundCloud munogona kuitenga pa Amazon, iTunes pese pamunofunga panotengeswa mumhanzi. Yes, we all munogona kuiwana as hard copies. Ndinotenda nekunditsigira kwamunondiita. Rapa yemakamira na Louis Ngara. Louis Ngara, Louis Ngara. Luwe,
vanga vari chizvarwa cheZimbabwe avo vaLouis Ngara vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vachangobva kumutora mhiko vanoti vachashanda zvakasimba kusimudzira chimiro chenyika. VaRubio vakasangana nezuro nevashandi muofisi yebazi ravave kutungamira iri. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio.
VaMarco Rubio ndivo vanenge vari Secretary of State weAmerica kana kuti tingati Minister weForeign Affairs weAmerica. Saka tichitarisa isu vaTrump nokuti vaTrump ndo vakavasarudza kuti vange vari Secretary of State nokubva vapiwa basa zvichitera pamutemo weAmerica wokuti vanenge vachikonfemewa nesenati. Asi ivo vanoti navaTrump vakabvumirana kuti zvose zvavachaita kunyika dzose dzapasi rino zvinenge zvakatarisira kuti zvichabetsera America papi.
Munoona hurumende yava Donald Trump itsva ichizowanika ichidyidzana sei nenyika dzakadai seAfrica neZimbabwe uyezve nebasa rinenge richiitwa navaMarco Rubio.
So kuziva kwedu isu kuti vaTrump ndibusinessmen wapinda mupolitics vachange vachitarisisa mutemo wavo kuAfrica naana Zimbabwe kuti mari dzose dzeAmerica dzingava dzinoiswa kunyika dzeAfrica dzinova dzinopiwa nyika yeZimbabwe dzakasiyana siyana dziri kushanda here nenzira dzadzinofanira kushanda nadzo, tichiziva isu kuti Africa neZimbabwe kuno mukurumbira uori. Nyika yeAmerica yaisa mari dzakawanda kwamakore akawanda kurubatsiro kwenyika dzomuAfrica nenyika yeZimbabwe. Zvinyi zvachinja munyika dzeAfrica idzodzo? Zvekare zvose izvozvo zvaitwa neAmerica munyika dzeAfrica nemunyika yeZimbabwe zvabatsira America papi pacho? Ndo zvichange zvakanangana navaTrump, nokuti kubvira pakutanga pavataura ivo vapiwa basa rouprezidendi vakataura iro kuti vachatarisisa zvido zveAmerica kutangira zvimwe zvose, America first policy yei.
Chii chingaitwe nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vaone ukama hwavo nehurumende itsva yavaDonald Trump huchipfumbira?
KuZimbabwe tiri kunzwa isu mahunga hunga wokuti kunoda kuchinjwa mutemo kuti purezidendi aitezve third term. Izvozvezvo zvichapesana nezvinangwa zvavaTrump izvozvo, nokuti vaTrump havasi kuzobvuma vatungamiriri vanoramba vachingotonga nguva yavo yapera pasina chavanoita chinobatika kusumudzira ufumi hwavo kuti nyika dzomuAfrica, nyika dzeZimbabwe dzizokwanisavo kubetsera dzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekuchidzana nedzimwe nyika, muzvinafundo Elliot Masocha vange vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 makadini. Nesi angu nozitapera ngwenya ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo. Kumushando unobva kumwene sekwamaranda vedu wenda ita dambudziko vana vaMwari ndaita dambudziko. Ndine vana vaviri vanorarama nemadisabilities. So vana ivavo vakura vedu vanichakwanisi, handizvi ndite sei, hapana rinda kuchikoro. Umwe wacho mukuru ndiwa 2012 muna May. So zvinoreva kuti mwana iyeye ari kutena zvima 13 years kukasitamitanga chikoro. Handisi ndomenisasei kuchikoro, hatauri, anogona kufamba asi kutaura hatauri. Wechitu ndiwa 2017 3 November, which means ani 7 years. Mwana iyeye iyo ndopati wese ana chanokwanisa kuita. Handina kana help yandowana kana kudepartment ripi zvaro kana kugovernment, handina kana help yandinowana. Ndaichikumbirawo kuti kana pane vanozivavo kuti vana ava ndingavaita sei, ndingavaendisa kupi, ndingaita sei kuti vabatsirike vagone kuwana havo dzidzo especially, ndingaita sei. Kana pane vanoda kundibetsera neanything chaunokwanisa kundibetsera nacho ndingatenda. Vangandibata panhamba dzinoti +27 62 03 70 647. Ndingatenda njekuti kamucha kubetsera kupi chokuwa nenda wana kuti vana vangu vaende kuchikoro uye vagone kurarama. Uye wandataura mudiki uyu haana chaanogona kuita, anotopfeka mapamba kana kudla chaiko agoni kudla ega anotopiwa chikafu. Ndotenda kuna vachandibatsira, ndatenda.
Mashoko evamwe vateereri avanotitumira kuno kuStudio 7. Musakanganwe chirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na8 nasi tichitarisa danho riri kuda kutorwa nehurumende yeBotswana rekuderedza uwandu hwevatyairi nevadzidzisi vanobva kune dzimwe nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.